manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo nyamafufu 27 2017 Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nchiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi Bato reMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welsh Mengube roshoropodza Zeki nekunonoka kwayo kutanga chirongwa chekunyoresa vanhu kuti vazovhota Vamwe vagari vekumaruwa ekwamukarakate muward 21 kumurehwa South Vonetsana nevarimi vakagariswa patsva papurazi remagiriki. Nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuru yakaitwa naPraxidus Jeremiah weStudio 7 naPastor Hazel Masuka James vanove mumwe wafundisi vemubatanidzwa wemakereke evana veZimbabwe weChristian Fellowship International kana kuti CFI uri muno muAmerica. Indiyo misore na uzidu za nasi, ichuyo kwa mure ichiba kuna uko Studio 7, irimu Washington DC. Bato runopi kisare MDC inotungamiru wanamshina fundo, Welsh Mengube, runotiriru kushoro po za Zek, nekunonoka kwayo kutanga churo mguache kunyore savano kutuwazo vota, Musarudzo dzegore rinouya kana kuzivisa vanhu payasvika negadziriro. Mutauriri weMDC vakurawo nechihwai vanoti bato ravo rinofunga kuti ZEC iri kukwezva makumbo asi uku ichipa ZANU-PF mukana vekuzonge iine vanhu vanonyoresa vakawanda. Vanoti bato ravo raneta nekuenda kumahofisi eZEC kuti ripiwe tsananguro yepasvika chirongwa chekunyoresa vanhu ichi asi hapana rubatsiro rwavari kuwana. Studio 7 yakundikana kunzwa divi reZEC uyewo kuti tinzwe kana vaine humwe urongwa asi mazuva mashoma adarika ZEC yakazivisa kuti mimwe michina yemaBVR yekutanga inotarisirwa kupinda munyika mukupera kwemwedzi uno kana kutanga kwagunyana ngatinzwe hurukuru yataita navachihwai pamusoro penyaya iyi
So msangano MDC takanyora tingati statement tichitaura kunyunyuta kwedu notamba dzedu zvatiri kunyora tichizvitaura pajekerere kuti ZEC yava kutsika-tsika panyaya yekunyoresewa kwevanhu vanoda kuzovhota pasarudzo dza-2018 haisi kubuda pachena somusi wembudzi kuti aiwa vanhu vachatanga kunyoresa uye vachanyoresa sei musi wani isu tiri kuzviona sezvidavado zveZimbabwe Electoral Commission zvana mairita makarao nevamwe vavo kuti vanoda kupa ZANU-PF mukana wokuti ikwanise kuregista vanhu vayo ZEC yoita sokuti zvino yava kutora mainstructions kubva kuZANU-PF
asika wachihwai tinonzwa kuti michina yeBVR inonzi ndo ichashandiswa mukunyoreswa kwevanhu chikamu chekutanga chacho haisati chatopinda munyika nekuti chinotarisirwa kupinda mwedzi unouya saka moda kuti vatange basa vachiita nei
Isu tiri kuti ngavatsanangure kana watenga chingwa chako unozva kuti tii unomwanguvai ngavatiudze kuti zvinouya rini vanotanga rini kwete kungonyarara zvavakaita vachitsika-tsika asi tichiona kuti pane zviri kuitika kuZANU-PF iyozvi tikaenda semapolitical party hatisi kubata zvakanaka kuzeki kwacho tine vanhu vanodada havakwanisi kutima mashoko
saka mune mamwe matanho hamuchatora here kana ZEC yakanga isina kutaura uye mune nguva here yamuri kuvatarira yekuti vange vataura
Isu tiri kuti ngavataure iko zvino nguva iripo nokuti unozogona kutsero tikatenda kumatare vanomuka mangwana vakare bhozi vanhu vari kuziva vakaisa deti mutsamba vanavo hatisi kuvaona toona sekuti paita makuruku akaisa deti rokunyoresa mutsamba hatisati taronga hedu kuti tochinda kumatare here kana kuti tovaita sei asi tichiramba tichivanon'ona tivakwenya kumusana kuti tiudzei kusvika vativudza kana vazoratidza kuti pane zvimwe zvimwe zvamuchapinzwa kuti taraisa red flag kuti vazive kuti tine chinyuto uye tava kuuya asi hatizoregi pamberi apo kuinda kumahofisi ikoko kundovabvunza.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navo Wilson Mancube vakurawo nechiwai vari parunhare neStudio 7 vari muHarare. Zvinonzi paita ropa rakaipa pakati pevagari vemuward 21 kumaruwa ekwamukarakate kumurehwa South nevarimi vakagariswa patsva pane rimwe purazi rinonzi remagiriki zvichitevera kubatwa kunonzi kuri kuitwa mombe dzevanhu vekumaruzevha dzinenge dzapinda mupurazi iri. Mumwe mugari wemuward 21 varodrick mapfeka vanoti dambudziko iri riri kutonyanya kukura izvo zvave kuita kuti vagari vekumaruzevha varasikirwe nezvipfuyo zvavo. Studio 7 yaedza kutaura nemumwe wevarimi vakagariswa patsva ava anonzi ari kubata mombe dzevagari ava asi ati haataure nenhepfenyuro yedu. Ngatinzwei hurukuru yataita navamapfeka pamusoro penyaya iye.
Dambudziko guru riripo nderekuti vakagariswa patsva vari maA2 especially vagere papurazi yemagiriki vari kubata mombe dzevagari vemumaruzevha. Wosko ipinda kana mumadhirori aya mumudzimba dzinenge dzakaka dzinopisirwa fodya yogara isina kana chainofura kana 5 days zvokuti vamwe vanhu vakuzodzowana mombe dzavo dzisagwanisa kana kutofamba zvokuti painobuda imomo iri kungoskofa imwe mombe mamwedzi yapfuura yakatofira irimo mumadhirori imomo.
Chii chinoita kuti vabate mombe idzi?
Hanzi hatisi kuda mombe dzekumaruzevha dzinopinda papurazi asi hapana kana waya yawakaisa kana chii zvacho.
Saka muri kugadzirisana sei nedambudziko irori?
Dambudziko iro ratonetsa vanhu vachona vari sofi zvokutoti vanhu vazhinji vakutofungidzira kunyora tsamba wotogara sevagari vekwamapfeka vekwamashaire nevekwazvawanda wogara pasi wonyora tsamba inotoenda kurenzi chaiko kune vanhu vakavapa kuti munhu iye atadza kugarisana nevanhu.
Munhu mumwe chete here ari kuita dambudziko iri kana kuti vese varimi veA2 ivo?
Pangangoite wairi asi ndiye ari kunyanya nekuti minda yake ndoiri kusaidi kunosvikira mombe dzekumaruzevha.
Imi mune madyisawo here muminda make kuti azotora matanhu aya?
Svondo rapera chairo munongozama muchirimo tubage zvekomandi futi kuti chirimo zvatwo asi munhu akabatirwa mombe akasvika kuda kuti aone dzinde rachona radyiwa kuti agoenda nayo kwamambo hapana kana pakaonekwa pange padyiwa kungonzi mombe yangosi kuonekwa adhoi dzimwe dzacho ari kutobata dzisati dzatomboshwa kumunda.
Ko imiwo mune zvamuri kuvaitirawo here zvingadai zvichiwedzerawo kuipa kweukama hwenyu navo?
Vanhu vonge vagere zvakanaka wana hapana kana chinge chakatomboipa kubvira pachine purazi remurungu pachine murungu pange pasina zvakaipa kana iwo kuuya kwavakaita pange pasina kana dambudziko vanhu vekumaruzevha vanotobva ikoko vachienda vachinoshanda navo.
Ko matimamboedzawo here kumhangara nyaya iyoyi kumapurisa?
Kwakaripotwa nyaya dzakatoti wandei maererano nesame issue but hapana kana nechavakaita.
Vanga vari varodrick mapfeka mugari wemuward 21 kumurehwa South vari parunhare nestudio 7 vari kwakare kwamurehwa. Sangano revarimi reZimbabwe Farmers Union rinoti varimi vanopfuya huku madhadha nezvihuta vakarasikirwa nemukana mukuru wekuti vashambadze shiri dzavo kushowe changobva kupera muHarare yeZimbabwe Agricultural Show nekuda kwedambudziko rechirwere cheavian flu icho chakaita kuti varongi veshow iyi varambidze zviratidzwa zvakaita sehuku madhadha nezvihuta. Mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti nguva yeshow iyi ndiyo nguva inenge yakatarisirwa nevarimi vazhinji kuti vachawana misika yekutengesa zvirimwa zvavo pamwe nezvipfuwo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chirwere ichi chiri kuoneka munzvimbo dzakati apo neapo. Saka veHarare Agricultural Show Society vakatora danho rekuti vasavhurira kuparadzira chirwere ichi zvakanyanya nekuda kwokusanganisa zvipfuwo izvozvo paAgricultural Show inova inobatanidza nyika yese. Tine varimi vanobva kwakasiyana siyana mativi mana yese enyika. Saka vakatora danho iroro riri rekuedza kuti chirwere chisanyanya kuzopararira kunzvimbo dzakati wandei. Tanga tava kuziva kuti chirwere ichi chaakugona kuti kune dzimwe nzvimbo hachishisiko, kune dzimwe nzvimbo chichiriko. Saka kuitira kuti chisaramba chichidzokorora nekuwedzera kuenda kune dzimwe nzvimbo kwanga kusina, chirwere ichi chisaramba chichipararira.
Zvakakanganisa zvakadi varimi vanopfuya huku, madhadha nedzimwe shiri?
Zvaitika izvi zvarakidza chaizvo kuti varimi vashungurudzika nekuda kwokuti havasiri kukwanisa kunorakidzira kuti zvavanorima kunyanyanya kunyaya dzezvehuku nemadhadha nezvimwe zvakadaro zvingambova zvakaita sei zvokuti vamwe vanhu vagone kuonawo mamaketi, agonewo kutenga kana kuita gadziriro dzekuzotenga zvirimwa izvozvo.
Asi bazi rinoona nezvezvipfuwo riri kubatawo sei nyaya iyoyi? Pane tarisiro here yekuti chirwere ichi chinogona kuperawo mumazuva anotevera?
Isusu tiri kushanda zvakanyanyisisa tiri pamwe chete nebazi iroro. Matanho ari kutorwa chaizvo ekuti chirwere ichi chidzikire chaizvo kusvikira pakupera. Kufamba kwavanhu nekufamba kwezvipfuwo zvakaita saizvozvo ndozvazoramba zvoti apo zvaonekwa apo zvaonekwa, asi vanhu vakatevedzera zviri kutsanangurwa. Uyewo zvekare matanho anofanira kutorwa ekuti chirwere ichi chidzikire nekusvika pakupera, tinogona kuona zvichiitika saizvozvo.
VaPaul Zakaria vanove mukuru wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vari parunhare muHarare neStudio 7. Tepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambira nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Ini ndini Blessing Zulu. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa naKanzura wekumasvingo uko, mukoma Godfrey Kurauone, Kanzura wechidiki diki chaizvo. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7, mukoma Kura. Right. Mukoma Godfrey, tiri kunzwa kuti pane mitambo yamanga muchiedza kuita kuti munge muchiunza runyararo sezvo nyika yatarisana nesarudzo kudai. Mungatsanangura kuti zvii zvamanga muchiita?
Takaita mutambo uyu vanga vakutsananidzira mapato mana, asi unfortunately rimwe bato rinova riri kutoka pari zvimezanipiyo harina kuzokwanisa kuuya vazopawo excuse palast minute. Asi mapato akwanisa kuuya ndere MDCT yamogemutsvangirai nePDP yotanganirwana nakandaibiti neNPP yotanganirwana nemijuru, tikazowana chimwe chikwata chetimu yemucommunity kuti zvinge zviri 4. Chikuru chinyangwanyana chiri chekuti vechidiki vagone kusangana pamwe chete vakwanise kuona kuti zvinogoneka, zvinokwanisika kuti vanhu vemapato vakasiyana vagone kusangana vachifara, vachitamba, vachitrip, vachiora maoko pasina kana mhirishonga. Chinangwanyana chiri chekuti vaumbe ukama kuti pa-2025 elections havarege kuti kana vakaonana vaona murengi, asi vati vakaonana vanenge vaona musisi kana kuti vaona mukoma kana kuti vaona munhu waukama hwake, naizvozvo zvogona kuregesa mhirishonga.
Saka mitambo yanga ichitambwa ndeipapo?
Tanga tine mutambo wesoka netball.
Kwauyawo vanhu vakawanda?
Vanhu vauya vakati wandei chose, vauya vanhu vakati wandei, vanga vari more than 150 ndingadaro, vechidiki vangaita zvemasports then kufika musha vauya hwavo kuona masports vanga vakawanda chose.
Tichitarisa mitambo yakadai, pane anozonyatsoteerera here kurudziro dzekuti paitwe runyararo kana sarudzo ichinge yatanga?
Kana zvandaona nhasi zvinhuzvo pamitambo iyi zvinhuzvo zvisange zvichikuya kumberi, ndoona sekuti zvichabatsira nekuti vaya mapato akasiyana siyana vanga vachitsangana vachitaona vachiita hurukuro dzakasiyana siyana nokukurudzirana mukufara pasina kumbotukana Idiri mutama bora wakosetu kuna kutila katika unye batu. Wana wakiti muda ana wakiti mutana zakana kama kufara. Tarisa ule nye kuti istiaraba zaka daru kwenye kuma election.
Tichi tarisa wakuti iwo vechidika wanduwa nuanzo shandis kwa shukuru munyaya ze mirishonga. Muruku wapa kuru zure kuti kudi kana paa kuitwa iyo nyaye kuti vanengu wa kutumwa kutende munu wa wandu wa mwachinzi gazirema base wa chita mabasairima.
Uru zino ya ando gansi kwa chidiki uye anda kwa chidiki za mtambo inde kuti ngozi kana ichu uya ayu kumba kutuma ngozi uya kumba kwe mroi. Saka uru zio na kipa chidiki inde kuti ngati chengereri kuta mabasa atino tunga ni wane kuti kiwa asumu zile kwa zigaro. Tinga ita sile chidiki mbeke kuti isu tike kambeni ni hedo chidiki kuzi kambeni ira kuti ya ita kwa nisa kukondesta ma public office uga ukanzera uga MP uga maybe ma processes ose anogona dzichibika kondese asina limitation yemazera ichiniki tinowapa kudzirira kuti dai tiri tikagona kusukidzana tichibatsirana tichibatsirana kuti tigone kondesa pa processes iwayo dani kuti isu tema agent tefanele tichiongozaze kuipa kudaita violence kuti umwana atasiya mubereki awemwana acharemara nedzaka yekuti iwewe uchibika watumwa unorova munhu. Saka ndo message yatanga kutira apa kuti aiwa ngatigare kure nemirishonga kukurudzirana kunyararo zvinogona kusimudzira nyika kana kukurudzirana kuita mirishonga.
Imi makatanga kuita kanzura mwine makore mangani?
Ini ndakaita kanzura ndine makore 26. Saka ndiyo muenzaniso wandinogara nechipa kure nechidiki kuti zvinogoneka kuti umwe muzera rangu kana kuzera riri pasi pera agoni kuva iye mutungamiri
aiwa tinokutenda zvikuru mukoma kura nekupinda muchirongwa chedu. Manga makateerera kubva kuna kanzura wekumasvingo mukoma Godfrey kura uone muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hamwadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Vanhu vakawanda vari kushoropodza vechidiki veZANU PF vanonzi vari kuramba vachipinda mumapurazi evachena nechisimba, izvo zvinonzi zviri kukanganisa urongwa hwekumutsiridzwa kwenyaya dzekurima. Svondo rapera vechidiki veZANU PF kuLions Den mudunhu reMashonaland West vanonzi vakatora zvine chisimba nzvimbo yemumwe muchena vanonzi vaBruce Douglas, iyo vari kudimura dimura vachipana munzvimbo dzekuvaka dzimba. Mutoro wedu enhau Arthur Chigoriwa akashanya nzvimbo iyi akaona zvaiitwa nevechidiki ava.
Vechidiki ava vanonzi vakatora nzvimbo yakakura mahekitea makumi mashanu svondo rapera, uye kusvika pari zvino vachiri kugovana nzvimbo dzekuvakira dzimba vachiti hapana kwavachaenda. Studio 7 payasvika panzvimbo iyi nhasi, vamwe vanhu vanga vari mubishi kuvaka zvimatumba zvavo vachiti vakamirira mepu kubva kukanzuru. Amai Shamiso Nyakabeza, mumwe wevanhu vanga vachivaka katumba kavo vaine mwana kumusana. Amai Nyakabeza vanoti kunyange vasina mari yekuvaka pari zvino, vane chivimbo chekuti vachawana mari yekuvaka imba yavo panzvimbo yavakapiwa nemugovera. Amai Nyakabeza vanoti vakanzi vabhadhare mari inosvika mazana matatu emadhora kuti vatange kuvaka.
Mari yekuvaka toiwana. Yevu waka tuwe wanedu. Vaingu ndakwa wajikuwa ipa muma 300.
Mumwe mukuru wechidiki mubatole ZANU PF, Shailo Kutembelani, anoti vakafunga zvekutora nzvimbo iyi nekuti vaDouglas vainge varamba nenzvimbo iyi apo vakakumbirwa nekanzuru.
Bruce Arisraki, Arisraki, Rangonzi Lions Den Farm, rapiwa nehurumende. Saka mayuta ari kuda pokugara yakanzi vatichekera akaramba.
Asi vamwe vagari vemuLions Den vakaita savaSamuel Sande vanoti zviri kuitwa nenhengo dzebato reZANU PF mucherechedzo wekuti munyika mutevedzerwi mutemo, sezvo nzvimbo yavakatora iri yemunhu zviri pamutemo.
Ini ndauno kuti macriminals vozva zvinhu zvavanoziva kuti iprivate property.
mumwe mugari wemulions den asina kuda kudomwa nezita sezvo achitya kuzorohwa anoti zviri kuitika zvinoratidza kuti hurumende yatadza kupa vanhu pekugara mumadhorobha makore makumi matatu nemanomwe nyika yawana kuzvitonga kuzere
hurumende yedu kubva 1980 yatadza kuprovhaidha accommodation ichiri kungoshandisa the colonial era system a person must acquire people must go to reserve of which is to believe kuti nyaya because so far katukuita ma raw migration kutoti vanhu vakuya mupi mutown handiti saka mutown nevana vari kuberekwa nevanhu vari kuuya population ramba ichiwanda
vadouglas vanoti nzvimbo yatorwa iyi harisi purazi asi nzvimbo yemudhorobha ine mapepa zviri pamutemo vadouglas vanoti vari kutaurirana nekanzuru kuti vaone kuti vangaite sei kupedza dambudziko riripo vechidiki vezanupefu vari kufamba mumadhorobha akawanda vachitora nzvimbo dzekuvakira dzimba nechisimba izvi zvinonzi zviri kuitwa zvakanangana nesarudzo dzegore rinouya zviri kupa kuti mapurisa angopeta maoko achivasiya vachiita madiro ajojina muchinoi vamwe vakatora nzvimbo yekuvakira mupurazi ravasuwanapu riri pedyo neguta mumugwagwa unoenda kuchegutu ndakamirira studio 7 mulions den ndini Arthur Chigoriwa
zvino yasvika nguva yekuti tichikuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuru yakaitwa napraxidus jeremiah westudio 7 napastor hazel masuka james vanovetsa chigaro wemubatanidzwa wemakereke vana vezimbabwe wechristian fellowship international kana kuti cfi uri muno muamerica
jesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu munondipa simba Jesu simba rangu
simba rangu
Jesu simba rangu munondipa simba
ini ndinoshumira tiri ku state of North Dakota
makabva muri mufundisi here kuZimbabwe uye makabva rini
Tane nguva takabva kuZimbabwe kuma90s but patakasumuka kuZimbabwe takanga tisiri mufundisi takazoita chifundisi chedu kuno ndokwatakazodedzwa namwari kuti tipinde mubvunde ravo kuti tishumire
makauya kuno nemhuri kana kuti makatozoita mhuri maakuno
ndakauya kuno nemhuri imwe tikazotoisa tava kuno
ndakanzwa kuti makatanga sangano kana kuti mubatanidzwa wekunge muchinamata pamwe chete muchibva kumakereka akatsaukana
ini handisi rini ndakatanga ini ndazongopuwawo baton stick chitanda chekuti ndimhanyiwo nendima yacho kune vakatanga sangano kuti tichiinde semubatanidzwa wemakereke ari mukati menzvimbo ino yeamerica
mubatanidzwa uyu unonzi
unonzi Christian Fellowship International kana kuti in short CFI ariko vakatanga vana Dr. Jafat Ndelera izvo takazovabatira pamberi ndijana
mungatitsanangurire kuti sangano iri rakamira sei
sangano iri tinosangana kamwe chete pagore tinobva mustate to state gore rega rega tinofamba mumastate matinenge tichihostwa nemakereke akasiyana siyana weekend yelabor weekend yekuno yatinoti september 1, 2, and 3 for gore rino ndiyo weekend yatinosangana pagore rega rega saka iweekend yatinotogara takatonyora mumakarenda yedu kuti tinenge tichisangana gore iri paweekend ishi chatinochinja chete mavhenyu nemastates ekuti tiri kuenda mustate yekuti zvichienda nekuti ndivanani vari kuda kutigamuchira kunzvimbo iyoyo kuti vatihoste ikereke ipi kana fellowship saka sangano iri tine mafellowships tine machurches tine vamwe vanouya vari mhuri maindividuals vasina kuti vanobelonga kusangano iri donzo racho nderekuti maitiro ataita kumusha tasumudzire kuno tigwasiro vana vedu
muri kuona muchikura here kubva pamakatanga
hongu sangano iri riri kukura kubva patakatanga patakatanga ndingati takatanga tine mastates mashoma akanga achibata nesu asi iye zvino tane mastates akati one day ari kubata nesu nevari kujoina vachishuvirwa kuti vachiitawo kuti vabate nesu pamwe chete ipapo saka tiri kukura.
Gungano renyu munokoka vanhu vakaita sei, vari muno muamerica chete here kana kuti nekune dzimwe nyika?
Gungano iyi iri kukoka vanhu vari kwese pasi rose. Muno muamerica tinavo vanouya vado vazhinji. Kubva kuZimbabwe gore rino tinenge tichange tine vanhu vakati wandei. Kunana UK nana Canada tinavo vanenge vachibva kunzvimbo idzodzo vachiuya zvakare kuzobata nesu.
Vanenge vachibva kuZimbabwe munovabatsira here kuti vawane mavhiza?
Isusu zvatinoita tinoti varegiste, vanoenda paregistration website yedu kana kulink, vonoaplaya, voregista, vobhadhara mari dzavo dzemadeposit, mari dzavo dzemahotel, tozovabetsera netsamba yeinvitation yekuti vanotsvaga visa. Asi vanototanga varegista kuitira kuti tizive kuti chokwadi vakasvipira kuti vauye kuno kusangana.
Nguva dzedu ndodzadyana, saka ndichangokupai maminitsi anokwana maviri kuti mutipe vhesi neshoko.
Vhesi randinoda kusiyira vana vose vemhuri yose yeZimbabwe nderekuti First Chronicles chapter 12, verse 32, inoti ngativei sevana vaIsaka vakanga vachiziva nguva, vakanga vaine uchenjero kuziva nguva nemwaka yekuita zvinhu mukati meIsraeri. Nesuwo ngativeiwo vana vanoziva nguva yekuita zvinhu nemwaka, nekuti Jesu vari kudzoka zvakare, tive vana vanomira parepentance, tive vanopinduka takamirira kuti mazuva ekupedzisira tisasangane nekubatwa kwemazuva aNoa, ekuti vanhu vakanga vachidya vachifara kusvika Mwari vavhara areka. Ngatisavharirwe neareka, asi kuti tive vana vakangwara sevana vaIsaka vaikagara vachiziva nguva nemwaka tiri pamunamato. Regai tinamate kuna Mwari wakatendeka, Mwari wetsitsi, Mwari wenyasha, Mwari wengoni. Tinouya pamberi pechigaro chenyu, tinokuvongai Jehovha Wamasimba Ose nekubata kwenyu pahurukuro idzi. Tinonamata nekutenda kuti dzichabatawo vazhinji vachange vachiri vachadzinzwa. Tinonamata nekutenda kuti denge mwana weZimbabwe tave vana vakabatana vanogara vachiziva nguva nemwaka sevana vaIsaka, kuti tisasvikirwe nenguva yekuvharirwa areka tisingazive, asi Mwari mubate mukati meupenyu hwedu kuti tisarambe takaomesa mwoyo. Nemuzita nemuropa raJesu Kristu tenzi wedu, amen.
Pastor Hezeo Masuka James vanoisa chigaro mubatanidzwa wefellowship weChristian Fellowship International kana kuti CFI vachitaura naPraxides Jeremiah weStudio 7 wari kuNorth Dakota.
Taura mushako vuromo unesimba shamuno taura mushako rega kutamba nemashoko rega kutamba nemashoko vuromo unesimba shamuno taura mushako mashoko anesimba shamu taura mushako rega kutamba nemashoko aiwa rega kutamba nemashoko itendere mwana wamarika tinobudirira cheteka aiwa ndine mwana wamarika tinobudirira cheteka sasa sandino bataka
Kambo ndinobudirira chete kubva kuna Tekshua Zamanqube katisvitsa kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera rikaiti tarise musoro inawo zvakare. Bato reMDC inotungamirwa namuzvinafundo Wolf Manqube rinoshoropodza boka rezeki nekunonoka kwaro kutanga chirongwa chekunyoresa vanhu kuzovhota musarudzo dzegore rinouya. vamwe vagari vekumaruwa ekwamukarakate muwadi 21 kumurewa South vonetsana nevarimi vakagariswa patsva papurazi remagiriki. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Ntungamiri Nkomo.